manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 16 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa emuSouth Africa anoti amai Grace Mugabe vachiri munyika iyi kunyange vasina kuzvipira kumapurisa pamwe nekuenda kudare nezuro sezvakanga zvataurwa nemagweta avo. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe voita dare remakurukota nhasi sezvo vari kutarisirwa kuenda kumusangano weSADC Summit kuSouth Africa.
Kusungwa kwaitwa vamatema danda zvara nhasi zvinonyangadza, zvinogumburisa uye zvinoratidza kuti nyika ino haichesina mutemo uye haichatevedzera mutemo.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanosungwa nemapurisa.
Semuna gara muno muHarlem Town ndaona zvinhu zvakawanda zviri kuitika zvandinoona kuti zvimwe zvacho hazvisi fair kune vamwe avo vanotambura vasingakwanisi kuwana mabasa nedzimba dzakati o.
Chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vokwikwidza musarudzo dzameya weAllen Town kuPennsylvania muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa muSouth Africa Brigadier Vishnaidu vaudza Studio 7 nhasi kuti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe havana kuuya kumusangano nemapurisa kukamba eSt John Johannesburg wavanga vatenderana nemapurisa uye magweta avo nezuro. Amai Mugabe havana kupa chikonzero chekusaenda kwavo kumusangano uyu kana kuenda kudare. Amai Mugabe vari kupomerwa mhosva yekurova zvakaipisisa mumwe musikana Gabriela Angels uyo ainge ari muhotera muSouth Africa nevanakomana vavo vaviri Chatunga Bellarmine naRobert Jr. Amai Mugabe vaitarisirwa kumiswa pamberi pedare reRandberg muJohannesburg sezvo musikana uyu akamhangara nyaya yake kumapurisa. Brigadier Naidu vati mapurisa haana kuburisa magwaro ekuti anoda kusunga amai Mugabe nekusauya kwavo kudare kana kuti kukamba yavo kana kuti warrant of arrest. Asi muhurukuro iyi vaNaidu vanga vachiramba kutaura amai Mugabe nezita vachiti vanozodongwa nezita chete kana vamiswa pamberi pedare. Mapurisa emuSouth Africa anotiwo hurumende yeZimbabwe yaisa chikumbiro chekuti sezvo amai Mugabe vari munyarikani kana kuti diplomat havafaniri kusungwa. Nyaya iyi inonzi ichiri kuzeyiwa. Kunyange zvainge zvisina kujeka nezuro kuti amai Mugabe varipi, mapurisa azivisa nhasi kuti vachiri munyika iyi. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe nevamwe vatungamiri wenyika dzemuSADC vari kutarisirwa kuita musangano weSADC uri kutanga nemugovera uchipera nemusi wesvondo. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma ndo vanenge votora chigaro chekuvasa chigaro weSADC kubva kuna mambo Muswati wechipiri wekuSwaziland. Musangano uyu uri kutarisirwa kuva vakaomera vaMugabe nenyaya yemudzimai wavo amai Grace Mugabe avari kupomerwa mhosva yekurova mumwe mudzimai yakonzera mutauro munyika yeZimbabwe nepasi rose. Kuti tizeye nezvekukosha kwemusangano uyu, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paMulungushi University kuZambia vaShakespeare Hamauswa.
Musangano uyu unokosha sekuti sangano risada kikazizi parino sangana zine nekuti varu kutaura nyaya dzakaita sei vanhu vemuZimbabwe vanotora mukana iwoyo kuenda kunopa pressure tarisawo vanhu vakaita sema NGOs vanonopa pressure kuti munge mine kutongiwa jekerere muZimbabwe saka panoitwa pose musangano yakaita seiyoyo vana veZimbabwe vanoona semukana kwavari wekuti kuchema kwavo kunzwikiwo nemamwe maleaders dzimwe nzvimbo kunyanya takatarisanawo nekuri nemaelections atichaita so zviri kununa dzine vana vemuZimbabwe vanokwanisa kunodzipirawo vachipa pressure kuvanhu vemusadhaki asi zviri kuratidza sekuti manje musadhaki macho nyika dzinofanira kunge dzine influence yakanyanya dzichikwanisa kutaura zvinoteererwa neZimbabwe zvakafanana neSouth Africa dzinenge dzine ushamwari hwakanyanya navamugabe
asi tichitarisawo nyaya yekuti vazuma ndo vanenge voita sachigaro vanenge vakambobatawo nyaya yeZimbabwe kwemakore akati wandei hamuoni here zvichizobatsira tatarisana nesarudzo
kuti titaure izvozvo zvinobva pakuti chakamboita kuti pavanga varivo vasachigaro vazuma zvinhu zvisazofambe zvakanaka chii tinotarisawo kuti vanhukuti zvinhu zvizonyanya kufamba zvakanaka zvinoda vari vana vemuZimbabwe vasumuka vapachavo vakaitawo ushingi hwekurwisa utongi hwombi midoga hwavamugabe zvino kana vana vemuZimbabwe vasina kubatana vanhu vesadhaki havana zvavanogona kuita zvakanyanya vazuma tinoona semunhu akaedza paaigononapo asi chakaitikawo ndechekuti vanhu vakanga vari mumapato ezvematongerwo enyika muZimbabwe havana kunge vakanyanyobatana havana kutorawo mukana wekuti vazuma vanga varipo vainge vachiita kunge vari kutsigirawo kuti munyika muve neutongi hwejekerere saka izvozvo ndo zvimwe zvandinoona zvinogona kudzosera nyika kumashure vazuma vanogona kudaro asi ndoona kunge vaamuligi rimwe chete vaamuchikwata chimwe chete navamugabe chekuti iwo kwavo vanga vachitofaitawo vachirwisa kuti vasabatigaro
nyadzo munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pamulongushi university kuzambia vashakespeare hamauswa vari parunare kuzambia kwakare nablessing zulu westudio 7 munyori mukuru musangano revaimbo vavarwi vehondo yerusununguko rezimbabwe national liberation war veterans association vavictor matemadanda vasungwa mutoro wedu wenhau thomas tiripasi anotipa nyaya iyi
vamatemadanda vanonzi vasungwa pavaenda kunozvipira pakamba yemapurisa yeHarare Central mushure mekudaidzwa kwavakaitwa nemapurisa nemuvhuro svondo rino vamatemadanda avo vaenda kumapurisa vaine gweta ravo vanonzi vabva vaiswa muusungwa pavasvika pakamba iyi gweta ravamatemadanda vadouglas coltart vati vamatemadanda vapomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiriri wenyika varobert mugabe pamwe nekusafadza mapurisa pamwe nevose vanochengetedza runyararo vacoltart vati vari kutarisira kuti vamatemadanda vachamiswa pamberi pedare mangwana kana kuti nemusi wechishanu vatiwo mapurisa anga aine vhidhiyo inoratidza vamatemadanda vachiti mudzimai wemutungamiriri wenyika mai grace mugabe vanofanira kusungwa sezvakamboitwa vamwe vatungamiri vesangano revakarwa hondo pavanonzi vakaburitsa gwaro raiti vamugabe vachisiya basa vape matomhu kune mumwe munhu mashoko akataurwa navamatemadanda pamusangano wavakaita nevatori venhau muHarare anotevera mashoko akataurwa namai mugabe pamuzinda webato rezanu pf masvondo mashoma adarika ekuti vamugabe vave kufanira kunongedza munhu wavachasiyira masimba kusungwa kwavamatemadanda kwashorwa nemutauriri wemdc inotungamirirwa navamogeni tsvangirai vaobert gutu
kusungwa kwavavictor matemadanda kunongotaridza utsinye hwechihurumende chezanu chichitungamirirwa narobert mugabe tinozviziva isu kuti vamatemadanda munhu ane zvivindi
mashoko avagutu atsinhirwa nemunyori mukuru mubato renational peoples party rinotungamirirwa naamai joyce mujuru vagift nyandoro
kusungwa kwavamatemadanda zvinongosvowa kuti mururi kana kuti yandingati pachirungu gushungo dynasty raakuita zvarada ratingati pashona dasva watasva bhiza repahofisi ramudzviti
mumwe wevanorwira kodzero dzevanhu munyika Muzvare Linda Masarira, vanoti kusungwa kwava matema danda kunotyora kodzero dzavo dzekutaura zvavanoda muZimbabwe yakasununguka.
Kusungwa kwaitwa vamatema danda zuva ranhasi zvinonyangadza, zvinogumburisa uye zvinoratidza kuti nyika ino haichesina mutemo uye haichatevedzera mutemo.
Mashoko aburitswa nemutauri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia, anoti vamatema danda vari kushungurudzwa nemhaka yekuti vari muchikwata cheZANU PF chiri kuzvidaidza kuti Generation 40 kana kuti G40 havasi kuda kuti vaive varwi muhondo yerusununguko vave nechekuita pakusarudzwa kwemunhu achatora matomu kubva kuna vaMugabe. Kunyange vakadzingwa muZANU PF, vatungamiriri vesangano revakarwa muhondo yerusununguko vanoti vanofanirwa kuve nechekuita nekusarudzwa kwemunhu achatungamirira nyika, nekuti ndizvo zvimwe zvezvavakarwira zvokuti vasarudze munhu wavanoda kuti atungamire nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Apo mari iri kuramba ichinetsa munyika, vanhu vakawanda vanoti havasi kufara nekutorwa kuri kuitwa mari dzavo pavanenge vachitenga kana kubhadhara nemakadhi, pamwe nekubhadhariswa imwe mari pamusoro kuti vawane mari muzvitoro nekuvashandi veEconet. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanoti vari kuita dambudziko kana vachibhadhara zvavanenge vatenga kana kuti zvikwereti nemakadhi avo, anoratidza kuti hapana mari yabatwa asi bhangi ravo richiratidza kuti mari inenge yabviswa. Vakawanda vanoti munguva dzakare zvaitora mazuva maviri kuti vadzoserwe mari yavo, asi pari zvino zvave kutora mwedzi yakawanda. Vamwe vari kupomera mabhanga aya mhosva yekunonoka kudzosa mari dzavo sezvo anenge achida kuishandisa. Muzvari Evanice Murisa, vanoti vainge vaine chikwereti chemubhedha kuTV Sales muChinoyi, vanoti vakabhadhara madhora $30 avaifanirwa kubhadhara pamwedzi muna kukadzi, asi muchini webhengi reStuart unoshandiswa neveTV Sales wakaratidza kuti mari yaramba kutorwa. Pavakaedza chechipiri yakaratidza kuti yatora mari, asi kubhangi ravo reStanbic yakaratidza kuti mari yatorwa kaviri. Sezvo muzvari Murisa vaibhadhara mari kekupedzisira, vakaedza kuti vadzoserwe imwe mari yavo, asi zvakavatorera mwedzi mishanu kuti vaiwane. Muzvari Murisa vanoti vakatanga vanzi vanotora gwaro kubhangi kwavo rinoratidza kuti mari yainge yabviswa, ndokuzouya netsamba kuTV Sales iyo yakazonyora tsamba kuStanbic vachibvuma kuti vadzoserwe mari yavo. Mushandi weTV Sales asina kuda kudomwa nezita, anoti nekuda kwekuti muchini wavanosevenzesa ndewerimwe bhangi, zvinotora nguva kuti mabhangi maviri aya awirirane pamari inenge yabva kune rimwe bhangi isina kusvika kune rimwe. Kunetsa kwemari munyika kwave kukonzera kuti vamwe vanhu vatengese mari zvisiri pamutemo. Amai Mavis muchikora, vanotengesa hove, vanoti chanyanya kunetsa munyika ndechekuti mari yave kutengeseranwa pakati peavo vane mari nevane mari iri mukadhi, izvo zvichaita kuti dambudziko rekushayikwa kwemari rinetse kupera. Vashandi veEcoCash vari kuti munhu anoda mari kwavari anofanirwa kubvisa imwe mari pamusoro peyaanofanirwa kubhadhara. Mumwe wevari kubhadharisa mari yepamusoro ndivakizito Mbasera vemuChinoyi. VaMbasera vanoti nekuda kwekuti vanhu havasi kuuya nemari iri musvo, vari kumanikidzwa kutsvaka mari yemukoto, izvo zvinozoita kuti vade imwe mari pamusoro. VaMbasera vanoti vanomanikidzwa kutenga mari kuti varambe vari mubhizinesi.
Saka kuti arambe ari mubhizinesi nokubhadhara mabhizi ose, achazvitsvagira nzira yekuti awane cash kuti kukwanise kuramba kuchioperator kubhizinesi kwake. Nzira yekutsvaga nayo mari iri simple ndeyekuti achatengesa floti kuti apiwe iye mari cash nemari iri less. Achatenga mari manje vefloti yake ndoye achatenga nayo mari, uya ane cash.
Tisa cash out, vanhu vakuya kuzoita cash out.
Izvi zvatekesherawo muzvitoro zvikuru zvakaita seTM neOK, umo vanotengesa vari kutora makadhi evanhu vari kuda mari vachashandisa pane mutengi anenge achishandisa mari, ivo voshandisa kadhi vozopihwa mari. Pamadhora gumi yava vanowanira muridzi wekadhi vanopihwa dhora, pamadhora makumi maviri vanopihwa madhora maviri, zvichingodaro. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.
Bazi rezimstat razivisa kuti inflation kana kuti kukwira kana kuderera kwemitengo yezvinhu kwakadzikira zvishoma mwedzi wachikumi nezviga gumi nezvinomwe kubva muzana kana kuti 0.14%. Nyanzvi munyadzo zveupfumi dzinoti uyu munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika uye upfumi waramba huri kumawere. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyadzo zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Zviri kuya kushakidza kuti yatinoti pachirungu aggregate demand muekonomi yakachaderera zvakanyanya, nokuti kana aggregate demand ndo inoita kuti mitengo yezvinhu inge ichikwirira kana kuti inge ichiderera. Saka pari zvino maincomes evanhu are a bit low, uye vanhu vazhinji vakurarama vari muinformal economy. Saka zvese zviri kuita kuti aggregate demand muekonomy itiberere, even nyaya dzeproductivity hongu agriculture yatisimukirei, but overall nyaya productivity muekonomy yakatiberere zvikuita kuti aggregate demand ibererewo. Saka ndozvoita kuti mitengo isanyanye kukwira. Asiwo chakakosha kuti tinge tichitsanangura ndechekuti hongu tiri kuti mitengo yezvinhu iri kuderera, asi makaona cost of living muZimbabwe iri pamusorosoro zvakanyanya tichienzanisa nedzimwe nyika. Cost of production muZimbabwe iri pamusorosoro zvakanyanya tichienzanisa nedzimwe nyika. Makaona mutengo wechingwa, enzanisa chingwa, kana even manewspaper munoona kuti muZimbabwe anotidhurei tichienzanisa nekunana Zambia kana kunana South Africa. Saka zvinoda kuti zvinge zvichitsanangurwa izvozvo kuti hongu aggregate demand yakaderera zvikuita kuti mitengo isanyanya kukwira, but mitengo yezvinhu muZimbabwe yagara itori pamusorosoro zvikuita kuti even mainflation figure aya asareri chino.
Asi tichitarisawo munyaya dzezveupfumi, mungati pari kuratidza here kuti hungange huchigadzikana?
Kugadzikana kwezvinhu hunge tagadzirisa nyaya dzehigh cost of doing business, nyaya dzekusagadzikana kwezvinhu, nyaya competitiveness tichienzanisa nedzimwe nyika. Saka haisi nyaya inogona kugadziriswa nechimbi chimbi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi dzekuAustralia dzinoti dzave neumbo hutsva hunotsigira pfungwa yaivepo pamusoro penzvimbo inogona kunge yakadonherwa nendege yekumalaysia yakatsakatika zvisina shumo makore matatu adarika. Gwaro raburiswa nhasi nesangano rehurumende reCommonwealth Scientific and Industrial Research Organization rinoti rave nechokwadi chekuti ndege yeMalaysia Airlines Flight MH370 yakadonhera munharaunda inoita makiromita zviuru makumi maviri nezvishanu akapetwa mugungwa reIndian Ocean kubva kumahombekombe ari kumadokero kweAustralia. Vanochengetedza runyararo muIndia vanoti mauto avo arwisana nematombo nemauto enyika yeChina munzvimbo ine gakava yeHimalayas. Chiitiko ichi chaitika mushure mekunge mauto eIndia arambidza mauto eChina kupinda munzvimbo yeLadakh iyo iri kumakomo ari mudunhu reKashmir iro riri pasi peIndia. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica chakakandawo zita racho munguwani kuti chipindewo musarudzo dzekutsvaga meya weguta reAllentown riri mudunhu rePennsylvania. VaSolomon Tembo avagara muAmerica kwemakore anodarika makumi maviri vanoti zvakawanda zvakavasunda kuti vapinde mumakwikwi ameya aya, uye zvinosanganisira nyaya yekusarira shure kuri kuramba kuchiita guta ravo munyaya dzebudiriro. VaTembo ava nemakore makumi mashanu nemana ekuberekwa vanoti vagari vakawanda weAllentown vanonoshanda kunze kweguta iri nenyaya yekushaikwa kwemabasa. Chimwe chavanoti chavanoda kubatsira nacho vanhu kana vakanga vasarudzwa inyaya yedzimba dzinowirirana nemari dzavanowana, vachiti dzimba dziri kuvakwa iye zvino muguta ravo dziri kudhurira vagari. VaTembo vanotiwo zvakare nyaya yedzidzo ndechimwe chezvinhu zviri kuvasunda kuti vapinde mudariro. Vanoti vachakwikwidza vakazvimirira musarudzo dzichaitwa musi wa7 Mbudzi gore rino, idzo vanoti vanotarisira kukunda. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, taita hurukuro navaTembo pamusoro penyaya iyi.
Kuti ndikwikwidze musarudzo rwameya handina kutanga gore rino. 4 years ago ndaida kuita but madzimai ndo vakati aimbomirai. Semunhu agara muno muAllentown ndaona zvinhu zvakawanda zviri kuitika zvandinoona kuti zvimwe zvacho hazvisi fair kune vamwe avo vanotambura vasingakwanisi kuwana mabasa nedzimba dzakati o. Saka pane zvinhu zvakati wandei. Chekutanga ndinoti mabasa. Mabasa hamuna muAllentown. Vanhu vakawanda vanokwira mabhazi vachienda kunoshanda kuno amwe maindustry anenge ari out of town. Education. Toda kuisa more focus on math and science courses and practical and technical courses. Ndo zvinhu zvinobetsera kuti nzvimbo ibudirire. Saka zvinhu zvimwe zvandinoda kuti ndibetsere Allentown zviitike izvozvo.
Munotarisira sei kukunda musarudzo idzi? Tichinzwa kuti imi hamuna bato ramakamirira kana riri kukutsigirai.
Maita nemubvunzi iwoyo, as an independent, ndikumirira munhu wese. Ndikumirira maindependence, ndikumirira marepublicans, ndikumirira wese uyo anoda kuti Allentown ibudirire. Saka ini kuina kwangu ndikuona kana ndichifamba muAllentown ndikutaura vanhu vakawanda and vari kufara chaizvo zvekuti vari kutoti hanzi kumashure kwenyu muchatotohwina imi because muri kuda kuti murepresent vanhu vese vanogara muno. Hamusi kumirira bato rimwe but muri kumirira munhu wese.
Chigaro chamuri kukwikwidza chivaTembo kupinda mune zvematongerwo enyika uku, magara muri mune zvematongerwo enyika here?
Ndagara ndirimo ndichibva kwandakaberekerwa kuZimbabwe. Ndakaberekerwa kwaDoma. Baba wangu wanga vari mupolitics nana Kidias. Ndakadzidza zvakawanda kwavari because vanga vari baba vaida kumirira vanhu, vaida kushandira vanhu. Saka ndaifamba navo ndirika mwana kadiki ndichiona zvavanga vachiita.
Totarisawo zvimwe zvamungatarisira kudzidza kubva mumakwikwaya kunyange mahwina kana kukundikana.
Ya, pane pressure kana wane chigaro cheumeya unenge wane pressure pamusoro pako. Unenge wakudhira nezvinhu zvakawanda kana usati wapinda imomo. Of course unenge usati wanyatsodzidza but once wapinda seiye akambopinda umeya anga asina zvaaiziva. Saka iwe kuti uite experience you have to be in that level, you have to be in that position.
Zvamungataurirawo vana veZimbabwe vari munyika dzakasiyana siyana zvekuvashingisawo kuti vanga vachipindawo mune zvematongerwo enyika?
Chikuru chandingataure ndechekuti kana uri munhu anoda kupinda mumatongerwo enyika unofanira kunge uri munhu akavimbika.
Tinoona kuti zvamuri kuita zvekukwikwidza zvinhu zvinoda mari, muri kukwanisa sei kunge muchiita izvo?
Tiri kuita mafundraising and ndine setup yandokuisa yeGoFundMe. Tiri kuisa web because tiri kutanga zvinhu zvese izvi this week ndopazvinenge zvakunyatsofaya and kamuda kudonetawo mari tumasenzi kana dhora kana $2 mongondidonetirawo. Saka ndirikumbirawo chaizvo chaizvo ndirikumbirawo kuti mundibetserewo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kukwikwidza musarudzo dzameya weguta reAllentown kuPennsylvania, vaSolomon Tembo vari parunare neStudio 7 vari kuPennsylvania kwakare muno muAmerica. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakutyidzana kwayo neRwanda.
Pasarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa kuRwanda, hurumende yeAmerica inoti iri kukorokotedza hurumende yeRwanda nekuita sarudzo murunyararo musi wa4 nyamavhuvhu. Vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu vakavhotera mutungamiri wenyika iyi vaPaul Kagame. Vanhu zviuru makumi masere chete ndivo vakavhotera bato rinopikisa. Hurumende inoti yakakunda nezvikamu makumi mapfumbamwe nemanomwe kubva muzana nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 97.6%. Asi America inoti pane zvimwe zvakawanda zvisina kuitwa zvakanaka musarudzo iyi. Semuenzaniso, mutauriri webazi reState Department Amai Heather Nauert vanoti kuverengwa kwemavhoti kwakagara kuchita mutauro munyika iyi. America inoti inofara nezvakaitwa nevatori venhau munyika iyi zvokuburitsa pachena zvinhu zvaisafambiswa zvakanaka. Hurumende yeAmerica inotendawo masangano akazvimirira akaita seNational Electoral Commission uye mamwe mapazi ehurumende nokugadzirisa zvichemo izvi. America inoti inoshushikanawo nekusajeka kwekuti ndiani anobvumidzwa kukukidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. VaKagame vatungamira Rwanda kubva muna 1994 uye vakavandudza bumbiro remutemo kuti vatonge kusvika muna 2034. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maarerengerwa neni Tanonoka Wande kuWashington DC.
Chokupai zvabuda munhau dzemitambo. Chikwata cheCapes United chakunda FC Platinum 2 kwa 1 mumutambo wekastolaga Premier Soccer League watambwa nhasi kunhandare National Sports Stadium muHarare. Iye zvino tochienda kuna Marvelous Muhlanganya weStudio 7 achitipa zviri pa WhatsApp nemba Facebook page yedu.
Regai timbonzwa zviri kutaura vatsigiri veWhatsApp yeStudio 7. Tine mumwe muteereri weStudio 7 ari kuti nai, ini ndinodawo kuziva kuti avo vari kuramba vachingomutsa tumapati muZimbabwe mune vanhu vanganiko. Ava ini kuona kwangu vanhu vari kunwa nezano PF, kunyanya avo vari kuti tiri kuda kuzvimirira, ndipo here paunoti kumutsa pati yako nekuhwina vanhu ngavaise misoro pamwe chete. Vamawadze vekuzaka vanoti ini ndinofarira zvirongwa zvenyu, ndiponereiwo ndingafare chaizvo kupinda muchirongwa. Vachibva vatipa namba dzavo. Aiwa tinokutendai vamawadze. Munguva inotevera tichange tichikufonerai pachirongwa chedu Live Talk chinoitwa icho na 8 zuva rega rega. Mumwe muteereri wedu ari kuchiredzi anoti, muchiredzi vanhu vanoita basa remaoko remusika vanoshushikana mushure mekuvharirwa musika wokutengesera. Chairman wekanzuru ndiye akakonzeresa kuti ape vanhu vemusangano wake vachidzinga vekuchipinge achiti iye vari kupedza mari panzvimbo iyi. Ini ndini Ice Mundebele. Mumwe muteereri wedu ati iye anonzi kuda kwashe anoti zvakaitwa naAmai Grace Mugabe kuno kuSouth Africa zvinogona kutikanganisira isu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuno. We are not happy. Amai Mugabe vangadai vakarova vana vavo nerope yemagetsi, not kurova vana vevamwe vanhu zvakadaro. Vamwewo vagari vekumasvingo vanyora pano vanoti network problem in our area in Masvingo Central paguni kuni school nedzimwe nzvimbo ziri munharaunda. Tatambudzika veduwe kutongoita zvekukwira mugomo kuti tiwane network. Aiwa tinotarisira kuti zvinhu zvichagadziriswa. Kana muri pa WhatsApp musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri musakano wachirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum, apo tiri kutarisa nyaya yekukwira kwemari dzinotumirwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Dzatonyanyisa kukunda mari dzevanhu vari kubva kunze vanoda kutanga mabhizimusi munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe voita dare remakurukota nhasi sezvo vari kutarisirwa kuenda kumusangano weSADC Summit kuSouth Africa. Hurumende South Africa yoramba kutaura kuti amai Grace Mugabe avari kupomerwa mhosva yekurova mumwe musikana ainge ari muhotera nevanakomana vavo vachiri munyika iyi here kana kuti kwete. Chizvarwa cheZimbabwe Solomon Tembo chokwikwidza musarudzo dzameya weAllentown kuPennsylvania muno muAmerica. Anokuonekaya nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.